Israel Zimbabwe economic movement tinokurudzira kuti Zimbabwe ibudirire iite ukama nenyika dzinokodzera. China zvakakodzera ende zvinotifadza kuti tiri kuita ukama neChina, asi tine shuviro yokuti ukama uhu hwaakuita kuti Zimbabwe inge ichitsvedza ichienda muna taisireva. Ukama hwechina nezimbabwe haufaniri kudarika ukama hwezimbabwe neamerica.
Sei muchidaro? Patsanangurei zvishoma ipapapo.
Nekuti ukama hwechina hune chinubu, hune kuparadza Zimbabwe, huchitora upfumi hwezimbabwe, huchisveta Zimbabwe ichisara isina chainacho. Iye zvino vari kusveta makomo. Makomo kwamutoko anga akanaka hachisipo. Madzira azara nesayanai. Maruzevha aparadzwa, vanhu vachiburiswa mumaruzevha vachiendeswa kwakaparadzika kunenge gwenga kusina chinomera chiriko. Makuva edu ehama dzedu tatosiya tichipa China nokuti yanzi yawana upfumi hwepasi. Goridhe ratokosha kudarika munhu.
Ko, zvinonzi wani kunoitwa zvibvumirano zvemabhiriyoni zvemari nemabhizimisi anzi mamega deals ayawo, zvinofamba seiko nechina iyi?
China inopa Zimbabwe mari isina kurongeka. Zvinoita kuti vakuru vakuru vangotora mari iyi vachingoshandisa zvisina kurongeka, zvisina accountability. Saka havadi accountability, saka vanoenda vanoshanda nechina. Iye zvino nhasi nyika inonzi Kenya yaakutadza kubhadhara maticha nemhaka yekuti mari yese yezvikwereti yaakudiwa manje nechina. Ende China yaakuti chitipai nyika yenyu taakutogadzira isisu, nokuti nini muro munoti you owe us money, a lot of money. Zvese zvatiri kuita izvi zvine mari yechina isina kuzoshandiswa payanga ichifanira kuenda. Mari iyoyo yaakuzodiwa. Vanenge vakutongotora power station vapedzi ndeyavo. Izvo teta kuna mablesian vanenge vakutorora kuti vanedu 50 years from now Zimbabwe inenge yatongova China.